A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, February the 21st, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome to the Women's Roundtable. If you're just joining us, today we are looking at today's holiday honoring former President Robert Mugabe and the monetary policy announced yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira. PJ.
To join our discussion, you can call us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. So please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
As you know, today's conversation centers around today's holiday, which happens to be former President Robert Mugabe's holiday, but was declared a national holiday by the government. And we're also looking at what came out of the monetary policy yesterday and how it affects you out there, PJ.
And former President Robert Mugabe turned 95 today. We wish him a happy birthday. And the government has declared February 21st as a holiday dedicated to the youth. There are mixed feelings on the importance of commemorating this day, with some hailing Mugabe for leading the country and becoming the first leader of an independent Zimbabwe, availing educational opportunities and land reform.
But PJ, he also has his own critics. Critics, however, say Mugabe spoilt his own legacy by overstaying in power, not respecting people's basic human rights and letting the country's economy slide through. You know, like now there's a bad economic situation in the country. So a lot of people are saying that it started during President Robert Mugabe's reign. Mm-hmm. Mugabe, however, was taken out of power in November 2017.
Yes, but still there are some people who are still hailing him and saying he did some good job, and on the greater part of his overstaying, that's where he went wrong.
Yes, so today we're actually opening up our mics to hear what your views are on today being a holiday and what role you think President Robert Mugabe played, and also the importance of the monetary policy that was actually, you know, unveiled yesterday by the Reserve Bank Governor John Mangungira, how it's affecting you in your day-to-day lives. What are your views? Please come in. You know what to do when you come into the program. Just press share so we can listen to this program. Takawanda. PJ.
The biggest question is, do you really understand the monetary policy? Do you really understand the RTGS dollar that the government is talking about? Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihlaziya indaba eziphathelane labo mama eziphatha kubi kumbe eziphatha kahle omama. EZimbabwe sisithi asihluzeni bomama okwalamhlanje njengoba lili kefu lokunanza abasakhulayo elaqala ke lili kefu lokunanza ilanga lokuzalwa kwaye ngumongameli Robert Mugabe lapho-ke afikise iminyaka engamachumi ayisishiyagalolunye lanhlanu 95 lamhlanje. Kodwa-ke eminyakeni empilo edluleyo ubeselithakazelela leli langa eyedwa lemuli yakhe. Kodwa-ke eminyakeni edlule kwakusiba lamadili abasakhulayo abasekeli bezanu-P F bemfisela impilo ende, nanku lokhu esaphila. Yikho-ke kwaba lezinto ezinhle ezenzakala ngombuso wakhe, kwaba lezinto njalo ezenzakalayo, izehlakalo ezimbi ezenzakalayo ngombuso wakhe. Waqhela, waba mude kakhulu, abantu sebesithi hayi akasuki embusweni ngoba useluphele njalo usehleli kakhulu ngezibopho zakhe ngentambo zombuso wakhe. Yikho okunye sizakhuluma ngakho. Siphinde siphathe njalo, asoze sichiye kachana, udaba lwe-monetary policy ethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, umnumzana John Mangujka, ukuthi-ke thina abesifazane, lina abesifazane besiseZimbabwe, liyazwisisa na i-monetary policy lay? Ichoni sibisibili ezambeni zenu kumbe ezimalini ezikhona emabhanga? Liyalizwisisa yini idola leli RTGS dola? Njalo nxa kuxathaniswa le dola leMelika, ibhondi nothi lona lime njani? Akazange afune ucaca uhulumende izolo emelwe umnumzana Mangujka ukuthi sebesehlisa na isisindo sebhondi nothi nxa liqathaniswa le dola leMelika. Akazange acace khonapho laloba ibuzwe zintatheli zindaba ukuthi isilinganiso sangkhona siyabe singapha. Uthe yena nakuza kuya ngokuthi lithengiselana lokuthenga njani emkambo wemali. Yikho-ke umsebenzi wona lowo awusoze uhlale usezambeni ezandleni zabosiphatheleni kuphela, usuza kwenziwa mgceke ebhanga phakathi lapho elizabe lithengiselana khona idola leMelika kanye le-bond note kanye lamanye lezinye izimali ezinjengerandi lakwele South Africa kumbe ipula laseBotswana. Ikanti-ke ngale ngasemhlubulweni weMandebeleni koBulawayo kubo Plumtree kusetshenziswa kakhulu irandi kule US dollar. I-US dollar lona lisetshenziswa ngale ngasempumalanga ikakhulu ngaseHarare. Yikho-ke ukusetshenziswa kwalezi mali liyakuzwisisa na okwethulwe ngumnumzana Mangujka izolo? Lisithinte-ke ngocingo kunombolo ezithi 001-202-619-2077 ukuze silithinte lingene elani kuhlelo. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini enkundleni yokuzilibazisa ye-Facebook kuVOA Ndebele. Lisilandele khonapho, lilobe njalo inombolo zenu zocingo nxa lifuna silithinte ngocingo khona lapho ebulenjini kuFacebook kuVOA Ndebele. Asiyihluzeni bomama, ilo hlelo lwethu esilalwe lamhlanje.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zuva rezororo rakadeclarewa iro nehurumende nhasi, tichiona kuti izuva rebirthday revaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhinji vari kutaura zvakasiyana-siyana, vamwe vachiti ivo zvakanaka kuti vawanikwe ivo vachiremekedzwa pazuva ranhasi nekuti pane zvavakaunzawo kunyika yeZimbabwe, zvakadai sekuve mutungamiri wekutanga pakatorwa independence munyika, uyezve vamwe vakati vakaunza dzidzo, vamwe vakati vakaunza yavanoti iyo patriotism, uyezve vakati vairemekedzwa muAfrica. Vamwewo vari kuti aiwa kwete, vamugabe ndo pakatangira kushupa zvinhu munyika. Vamwe vari kuti ivo vaimbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka zuva ranhasi iri ranga risingafaniri kuti riitwe iro yatingati yezuva rezororo runonzi iro riri kutonzi ivo Robert Mugabe National Youth Day. Saka ndozvatiri kuzeya nhasi kuti mimunoona munoona sei zviri kuitika munyika pari zvino munoona vamugabe vakafanirwa here kunge vane zuva irori ranhasi totarisa zvakare kuti nezuro takaona pachiparurwa ipo hwaro hwemari nagavhuna wereserve bank vamangundla apo vaitaura ivo kuti pari zvino zviye zvavakambotaura zvokuti bhondi neus dollar gejye gejye hazvisina kumira zvakadaro saka toda kunzwa kwamuri kuti muri kuona sei izvi muri kunyatsonzwisisa here zvakaturwa navamangundla uyezve munoona nyika ichizoenda kupi mune ramangwana takatarisa zvatakaona zvichibuda pakataurwa ipo navamangundla regai timbonzwa zvataurwa nemumwe muongorori wezveupfumi angachitaura nemutori wedu wenhau uye pano pastudio 7 pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro
zvakataura vamangunja nezuro zvakafadza vamwe pakuti vakabvuma reality yekuti 1:1 hapachina vakabvuma kuti rate ritange kufloata vanhu vachitenga willing seller willing buyer and parallel market ndo inenge yakudictator rate saka vanhu vakafara nazvo vachiona kuti pamwe zvicharava kuti mari inenge ya freely available muekonomy asi ina handisi kunyanyofara nazvo nekuti vamangunja vakanonoka kubvuma reality iyi vamwe vese vanga vazvibvuma kudhara vachizvitaura kuti 1:1 yamuri kutaura iyi haishandi vakaramba vakabatirira 1:1 fiction so it was very reactionary of mangunja kuti aite zvaari kuita number 2 vabva avhura musuo kune rimwe dambudziko redollarization dollarization yes inobatsira nyaya dzestability asi inobva yauraya competitiveness yeeconomy especially for maexporters edu muchiri kuyeuchidza dambudziko redare kuti macosts evanhu anenge amaus dollars and so hatisi nyika inoproducisa maus dollars saka todzokerazve kunguva yaya yekuti vanhu vanenge vakakuwacha madhollar nesipo nedambudziko rekushayikwa madhollar RTGS yatanga kulose value because of inflation yatirikudza yasvika 10-year record RTGS yatanga kulose value also because of devaluation ichatevera inevitably because hatina mareserve ekudefenda local currency iyoyi saka pane madambudziko akawanda achatevera monetary policy iyoyi ndokuona kwangu vamangunja should have put all options on the table kwete zvavari kuita zvekuda kubatirira bond iri they are prolonging life rebond ii ndakafara zvikuru nezvekutaura biti achibvunza kuti kusei musiri kutaura nyaya yerand kana monetary policy ichikunetsai ngati we must never lose sight of context when we discuss this thing how many currencies have we had in the last 20 years ndo context yacho and vanhu vane confidence here nyaya dzese idzi nyaya dzeconfidence yevanhu vachaita nenyu whatever RTGS dollar tabva mabhera check chichi kwese kwatakabva ende handioni pachita confidence itsva pavarume ava nezanu pf panyaya dzemonetary policy saka ndowirirana nezvekutaurwa nambiti kuti dee madini kuoutsourca nyaya yemonetary policy zvazvinenge zvinokunetsai dei vakadaro ndingadei ndichifara not that iam fixated kuti ngatipindei murand iroro asi ndinoti tingadei tichidiscasa
aiwa apo tanga tiri kunzwa imwe nyanzvi yezveupfumi vachitaura izvo pamusoro peurongwa hwakaturwa navamangundla nezuro regai timbochingamidza vari palive feed yedu pari zvino tina Warren Munyama ari kuti tiri tese tina avhati endifonerei ndobvaisa nhamba dzake Titus Mukucha ari kuti makadiiko studio 7 ndiri kukunzwai ndiri kuno kustate house muHarare kwakadiiko kustate house ndimi mune vaimbova mukuru wenyika ikoko Onias Ndoro ari kuti I'm watching you from Johannesburg South Africa ndini Dr. Ndoro vanoda kupinda muchirongwa nyorai nhamba dzenyu tibva takufonerai asi ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare regai tiende kwavari hallo
hallo makadiwei
tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi
mukutaura naamon Cape Town
ehe taurai tinzwi
da kukuroketedza mukuru wedu Mugabe akati padzidzo nyangu zvazvo zvinhu zvakazooma hatingava shori kereke tingoti makorokoto makore avo ngaawedzeko
saka imii makaita dzidzo dzipi muri kuzimbabwe uyezve muri kuitei kusouth africa uku nhare dzavo pj Safa dzadonha asi tine varikuona vari pano pavakati wandei vari kuti vafonerwe Innocent Ngirato ari kuti I can't trust the central bank. Ari kuti waro wavamangunjika unogona kunge wakaitwa hawo nezura asi haasi kunyatsonzwa kuti anogona kuvimba nezvavakataura. Samuel Zenda anza, I'm watching you, ndiri kunokwarisape. Vanoda kufonerwa munoziva zvekuita, tipei namba dzenyu tibva takufonerai mupinde muchirongwa. Innocent avaisa namba dzake watava tiri kutaura. Philip munhu pedzi hanzi, ndiri kuno ndiri kukuonai ndiri kumasvingo. Vamwe vari pano avo, ah, pane meseji yako iri kubva kuna disciple Gilson Madanire hanzi, hi sister Praxedes Jeremiah nasisi Mavela, sando dzenyu saka tapuwa sando panapa, tinokutendai. Innocent Ngirato ari kuti I'm watching you from Gwanda. Munoziva zvekuita, nyorai namba dzenyu kuti tikufonerei mupinde muchirongwa. Kana muchida kutaura nezvemonetary policy mubva mataura, kana muda kutaura muchikorokotedza, kana kuti muchitaurawo maonero enyu nezvezuva rezororo ranhasi, mubva mataura ipo pano. Amon Mariba ari pano Paddington Sandukwa hanzi, happy birthday vamugabe, tinashe tinzi chiduku hanzi, ndifonerei. Munasheboka hanzi, ndiri kukuonai ndiri kuCape Town. Amon Mariba ari kuti happy birthday kushungo, amene kuti munani ipapo PJ.
Iye, lapa ngilopamela kumalo kuphela kuti salivonani lonke. Kulabo ke abangakangeni kuhlelo lwethu, sikhona kuFacebook. Inombolo zethu zocingo zikhona njalo khona lapho kuFacebook, lapho libukele khona, libukele libaningi. Nxa njalo ufuna sikuxhome ngocingo, ungene lawo kuhlelo, ulakho ukwenza njalo ngokuloba inombolo zakho phansi khona lapho kuma comments kuVOA Ndebele. Wathi ngithi fahla kancane Marvelous ngokukhulunywe yingcwethi yezenotho ekhulunywe layo kuhlelo olwesishoneni. Lapha ke umnumzana ubekhuluma ngokuthi abantu baseZimbabwe bakhanya abasayithembi imali yaseZimbabwe. Yikho ke bafuna ukuthi babe lokhu begcele kudola leMelika. Idola leMelika langikhona lalo liyahlupha ukuthi litholakale njengoba vele kungelalutho olulungiswayo eZimbabwe. Akula mpahla ezilungiswayo ezeZimbabwe ezithengiswa kwamanye amazwe ezingaletha idola leMelika. Idola leMelika elingenayo eZimbabwe ilelo kuphela elithunyelwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ezisemazweni enjengaboso eMelika ngapha, abaseBhilithane, abaseAustralia, abaseNew Zealand kanye laseSouth Africa. Umnumzana wathi yena, umnumzana Bithi ubekhuthaza ukuthi lungisanini imali leyi nxa kuyukuthi vele selibone ukuthi yenana ibhondi nothi kalisebenzi. Iwothani lisebenzise, khulumanini leSouth Africa, sisebenzise sonke iRand, engxenye kungaba ngcono. But abakahulumende vele bona kabafuni ukuthi bazwisise ukuthi ibond note vele kalisebenzi njengoba lingasoze lisebenze laphandle kwelizwe, lingasoze lisebenze komakhelwane kwaseSouth Africa labo Zambia labo Malawi. Yikho ke vele leyo mali ngabe vele bona bayayihle bayikhiphe njengokukhitshwa kwenziwa idola eleZimbabwe eminyakeni edluleyo. Yena ke khonapho isaphethe njengompathi ntambo wezemali. Kunengi ke okukhuthazwa ngabaningi ukuthi ngabe uhulumende uyakwenza, kodwa yena akafuna ukulandela khona lokho. Osiphatheleni khathesi sebeza phakamisa kumbe kuthuthukisa imisebenzi yabo njengoba labo bakhona khonapho emkambo wokuthenga lokuthengisa imali. Sebeza kweza ke irate yabo nxa kunjalo. Ikwa kuchileyo ingcwethi yezenotho ekhulunywe layo ye Studio 7. Asazi Marvelous kulaba
ukola. Yeah. Hello kola, makadi yenyu.
Hello makadi yenyu
hamba. Tiri wadi tukutaura nemi muri kupi munoitwani?
Ndinoitwa mukoma Dylan muri dagoma murusana ndiri pa South Africa pa Johannesburg.
Taura itinzwi.
Ndiri kudawo kuti ndiri makorokoto kuna Gushungo. Vachembera vakwegura ava vane zvizhinji zvavakaita, nyango zvavo vane zvizhinji zvavakatadzwa zvakare. Asi tinovarangara mune zvakanaka zvakachiitira zvizhinji.
Imi zvavakakuitira zvakanaka ndezvipi?
Tinonzwa kufara kunyanya panyaya yeminda yavakasiyawo vaisira kuvanhu vatema. Wazi ndakambotarisa zvinoitika sepaSwaziland apa vanhu vanopuwa minda inorarama nayo zvakanaka kuti isusu kuda mapolisi zvedu ndiyasingaiti zvakanaka. Vati urongwa hwakanga waunza kuvanhu vatema hwakanga hwakanaka chose. Kungoti chete kuda mapolisi zvedu haasinyatsofambirana nezvatinoda nezvoda kuitwa munyika uno zvino zvoda kuongororwa bhati. Panyaya yevhu handinyaya yekuvashora zvakanyanya sereka asi kuti kuda mapirwa rakaitwa chete. Asi zvavakanga vaita izvi ndinonzwa kuvafarira ne95 dzavasvika bhozi vasingagona kuitwa nevamwe vanogona kunge vachitibatsira chaizvozvo.
Kopane here zvamungashore kana kuti imi muri kuti aiwa zvese zvavaiita zvanga zvakanaka?
Ya tingangoti mukuru zvizhinji zvacho zvavakazoita vaiva munhu anoratidza kuti akanga ane shungu nevana vake asi kuda vanhu indinoonyaya yekublema hangu vanhu vanenge vakapoteredzawo nenyaya yekuzoti munhu akanga ongofarirawo kungodyirwawo mari neamai pavakauya maindo vakangosvika vakakanya zvinhu zvokuti aitombodemba nevakaramba vari bhachura kubva muna 92 apa zvanga zvichifamba zvakanaka.
Sorry henyu apa nda mandibata netsetswa ndasingatarisiri kuti munotaura zvakadaro.
Kungotaurawo vazadzi bati zveshuwa tinomurangarira mudhara akaita zvakanaka chose uye kana dzidzo yayo akanga achiisira yakanga yakanaka chose aida kuti mwana wese aende kuchikoro.
Aiwa pakanaka pazvo.
Ngoti kuna gavhena vedu makorokoto nezvavaita havo zvokuramba vachingoramba vaidzokorodza chinhu chimwe chete mazita emari achichinjwa achiitwa sei asi zvavaita hatione kwatinogona kusvika nazvo because we have been in the same situation for several years tingoti takachinja todai saka kuchinjwa kwomubhedha mumba hakuite kuti munhu aroto upe zvakanaka tingachinja masaidi emubhedha tikadii but hatina kwatinosvika.
Aiwa pakanaka. Pana Talita Dube ari kuti vamugabe aiwa muri kutinyepera zvamuri kutaura kola hanza ivo havasi kufarawo nezvaiita vamugabe.
Handina kunyatsonzwa mati.
Ndati pana kola ari pano palive feed yedu ari kuti Talita Dube ari kuti kola zvamuri kutaura haabvumirane nemi.
Ndepati pavatinanyatsonzwisisa havo tinyatsotaura navo.
Aiwa vanhu vanobvumidzwa kugarisana imimi garai nezvamataura kungotaurawo kwavo.
Aiwa maita basa hazvina kuipa.
Aiwa zvakanaka zvakadaro muve nezuva rakanaka.
Tinotenda nokupinda muchirongwa rambai muchiita basa ramuri kuita.
Aiwa pakanaka. Pakanaka.
Kupedzisira nyika yedu igarewo zvakanaka because ndo zvandinonyaya kuchema zvokuti dai vatungamiri venyika vagona kugarisanawo pasi vagona kunzwanana vagona kutauranawo mune zvakanaka vanyatsonzwanana nyika yedu iende mberi ndo zvatinoshuvira variga kuita humbimbi ndoga nokuvandirana izvozvo chete.
Ndimbobvunza panyaya yemari imimi muri ikoko kusouth africa kwamuri muri kutumira sei mari kumusha nekuti vamwe vari kutumira mari vari kuno sekuamerica vari kuti iri kunetsa kana vanhu vakuenda kunotora kunana western union nemamwe makambani.
Taimboita saizvozvo nokutumirawo zvakaita sana mukuru nokudii takatozoona kuti hazvibetseri kutongotora mari iri keshi ukatoisa pabhazi zvitori chipa than zvese zviri kuitwa uye munhu anogona kunoona mari yake agona kuichinja zvakare pablack market nokuishandisa. Saka iye zvine zvine urongwa huri kuita vakomanda vemabhazi hwekuti unogona kuti ukavafonera vanongokuudza kuti kwauri ikoko tiise muakaunti yedu ivo votoudza vanhu vari kuHarare kuti vanopuwa same time iyoyo. Izvozvo ndo zviri kubatsira bhozi munhu akanopuwa iri keshi anogona kutamba nekeshi yake pane kuti aite zvokutumira kunana mukuru kana kutumira nana western union. Ndiri kuona kuti kutotumira nekeshi ndokurigona kubatsira bhozi ndo zviri kutovayamura asi hazvisi kushanda futi nokuti mari yacho uri tukaitumira nguva diki diki wapera uye zvakutoposa kuti negrosari chairo kutoritumira chipa zani kuti vatengere ikoko.
Aiwa tinokutenda ikola muve nezuva rakanaka.
Tinotenda muroo nezuva rakanaka ikoko kuamerica.
Allright, bye bye.
Tatenda bye bye.
Peter, you saw me having a laugh there. I mean, the caller took me by surprise what he mentioned. He said that he felt that former President Robert Mugabe should have stayed single because, you know, the problem came later on in life when he married his second wife. So that took me by surprise. But interesting comments coming up. Over to you.
Letiti ya Taruvi ingaru kuti, madzimai nasa ninga akatamwa. It seems men are on the phone. I think speaking on their behalf, we don't get this RTGS thing. We need more explanation. Ndosa ndata uro ndichitanga chiru, tichitanga chirongo. Sikarisa uhlelo lapa letiti ya. So, iwe, unofana kupinda mchirongo. Isa namba zako hapo. Musunduzo wa Ndlovu. Utilinjani wa saga za aise apila. Singa zikona ngapo Ndlovu. Ukolen kolen. Ute salibu nani emsaga zweni. Kunzima Zimbabwe. Imali ya Zimbabwe. Aisa tembisi. Isihlala ichinja. Njalo nje. Lama ulayo. Lalaba ulayo. Usuhlalela evalweni ukuthi isingavuka ingasebenzi. Pho leyo mali engenayo iyavunyelwa kwamanye amazwe na msakazi. And listening from Pretoria, Centurion.
Aiwa, nasipaka baka madzimai uya ipa chirongo. Pane vangwe vangava mbotinyorera ndisi kuzoti vachauya here. Vangava kuti madzimai pananga ndamboita imwe program vangava kuda kupinda muchirongo. Saka tirikuedza kuramba tichifona madzimai kana muripo ibvai manyora kuti please hashtag madzimai kuitira kuti tikufonerei. Nekuti chirongo ichi ndechenyu asi nhasi tangoti regai tivhurire munhu wese kuitira kuti tinzwe nekuti vamugabe panguva yavo yekutonga vaitonga munhu wese. Saka ndozvatava tiri pano hedu tichida kunzwa kuti muri kuti regai timboverenga disciple Gilson Madanera kuti happy birthday Mr. Mugabe. But you were a dictator, but thank you. Kudzosera ivhu kuvaridzi varo. Dalian Murinda Gomaru, happy birthday, Gushungo, Tatenda Niki Makuwaza, avaisa namba zake. Dalian Murinda Gomati, pafte namba zake. Madanire Farai, anza, I'm watching you from Uzumba, Maramba Fungwe. Ndiripabasa, zvangu. Mudanire Farai, uya urukuo kuzumba timbonzo, otu kwa kamera si. No man in Zarakuti kuti kuri sei tete ndiri kukuona izvangu ndiri kuno ku DRC. Aiwa pindai muchirongwa muti uzoi ikoko ku DRC kwa kamera sei Jimmy Mpofu. Ari kuti happy birthday Gushungo ndobva atipa namba dzake. Paddington Sanda Kuan's long live the legend. Gogovanata varikuti it doesn't work ndofunga kuti taura monetary policy. Kalisebenzi vele. Chaora chinichi achichashandi. Disciple of Advocate, happy birthday, Mr. President, ndakakudirai kuramba muchato we vamwe vanenge vasiri mudzimai nemurume. Disciple adzoka zvakare, hanzi muchengetwe naMwari. Talita ari kuti zviri kutaura vamwe ava handizvibvumire nini kwandiri Gushungo vanga vasiri munhu akanaka. Ndozvo ari kuti oropa napa. Madanire Farai hanzi team yefinance yakadhakwa pafair. And then Mudara wekwa B. Munenge mukuti muna kola?
Yeah.
Okay.
Kulomlalela khona ecingweni. Siyakwamukela uhlelo.
Yeah.
Hello, kunjani?
Hayi ndiripo makadinivo. Hayi bhati nyakuluma nyenzele kuti vechishoneni vake vazvebhijana nevasindebele bonge.
Akula wesindebele noke wakhuluma namhlanje.
but ngasikiliza nje kuphela ukuthi ngashala kobulawayo kakhulu.
Yebo phela.
Yeah.
Ikakukilize ngoba ngowa kuqala okhulumileyo ngesindebele. So ngizakuba
ngiyasahle. Mina ngiseHurungwe lapha.
Yeah, yebo phela. Igama ngubani?
Ngicela nje kuphela ukuthi abantu besindebeleni babekwazi ukuthi isira basifakayo bona sokuthi lingabophanda amangcwaba. Zengabuyeli kundaba ezadlulayo kudala. Ngokuthi sebeyengwa ngabantu ebesitshonini.
Sikhuluma.
Ndiyazizisa khonapho.
Yes, sikhuluma ngodaba luphi lapha. Olukamgabe ele birthday yakhe kumbe olwemali emonetary policy ethulwe ngumangujwa izolo.
Hayi konke nje nyangena kuko. Okwaba bomgabe nyambonga kakhulu ngokuthi abantu abaphikisayo namusha baba ngefundo eyamahala.
Yeah.
Yiko namusha sebeqase ukuphanda ngathi inkuku ephandela amatsiyana etendele yona iyinkuku.
Ya ikulungile. Mungachi taura na mavhi muchishona.
Makadi kola.
Tiripo makadi nivenyu.
Ataura yenyu tinzwe.
Baba wa Mugabe ndinovatenda zvikuru chaizvo chaizvo tisingavarasi chedeno zvodini muzano PF hatikwanisi kuti tivarasi. Nokuti ndo vakaita kuti ava vari kutatarisana navo nhasi vamapata anopikisa vakafunda fundo yamahara. Vakakwanisa zvekuti ivhu ranga riri mukati mamaoko mama vachena vaina mapurazi 10-10, 15-15 kana 3-3 kana 4-4 ripfuwe vana veZimbabwe. Right, kuna gavuna we. Kana achikwanisa deno zvanga zvichikwanisa. Iye ndofungidza wakamboti kana bondi rikadonha ndinobuda basa. Gavuna, kana mari yedu yeZimbabwe isingakodzeri, ngatingogara takatongosevenzesa yusa racho. Nokuti iye zvino kana takatarisa pavaisa polisi yavo yemaRTGS. Vanasipateleni vanonzi vanasipateleni pachindevere kana kuti mativi girei pachishona. vava kutoinda mberi kwavo nechakare kare, nokuti mukatarira mbavha inogara iri mberi kwomupurisa. Ipapapa vapuwa go ahead yokuti munhu wese achinje yusa awane bondi awane RTGS mubhengi. Saka vanasipateleni vachakukura yusa rese mubhengi kusara musina chinhu, rotowanikwa zvepamusika mukuru.
Saka pamusika
weblack market.
Kwamuri ikoko matamuri kupi?
Mata kanzi black, remember our mind is shorter than our hair. Ndozve ndanyingoda kuti nditaure pazuva nhasi. Ndatenda ziguru nhoti ndakwanisa kupindawo pachirongwa ichi pazuva rokuti izvo president wedu wokutanga munyika ino vaita makore makumi mapfumbamwe namashanu.
Ndombofunza ipapo.
Kana vasina kugutikana nezvandataura paina anomubvunza, aiwa akasungunuka kubvunza zvake.
Regai ndimbofunza inini kuti imimi muri kupi pari zvino?
Ini ndiri kuHurungwe.
KuHurungwe uku panyaya yemari, saka vanhu vari kunyatsonzwisisa here zvakataurwa? Zvasvika here ikoko? Zvakamira sei?
Isu takatozvinzwira ipapo pastudio 7 mamirira zvakaita. Ndopatakatozvinzwira. Ndakabvira kare ndichingoiteerera ndichiti ndizame kuti ndipinde vasi. Nhasi ndongoti laki rangu riri pabirthday rapurezidendi, ndoraita kuti ndipindewo pachirongo.
Aiwa, pakanaka, pakanaka zveshuwa. Saka musati maenda henyu hamenu kana mune maitamba sei iyo holiday nhasi.
Ano, ndichimboti pamidzai zvishoma shoma.
Pamidzai zvenyu.
Pamutauriri wapedza kutaura ndichizokwanisa kupinda inini. Zviro kwazvo baba vakakanganiswa namai.
Sei muri kudaro?
Mai vakabvunza mubvunzo wekuti what is war vet. Havanyasi kuziva kuti ivo baba vamugabe vanga vachiita masources vari kunana Ghana kwavakauya namai sani vakasungunura nyika. Saka vobvunza kuti chinonzi wo vheki chii? Mubvunzo unofudzwa nomunhu une only chipatara chinowanikwa muno muZimbabwe chiri kuBulawayo chinonzi Shanyeni.
Kola, aiwa kola, hatidedi kutuka vanhu.
Vagumbo.
Vagumbo, hatidi kutuka vanhu.
Kugumbuka, ndagumbuka, sorry.
Hatikurudzire kunyombana zvedu.
Chikwazisa iva vaviri vatatu vemhuri yenyu.
Vemhuri yangu ndinokwanisa kumhorosa mwana wangu mukomana ari kutriangle. Kwozoita musikana mukuru futi anotevera mukomana ari mukaro mutaunu.
Aiwa,
kwoita mumwe musikana ari kukaribhoko. Nejaya randinaro pano paimba.
Iyo nhasi maswera muchiitsei sezuva rezuro rokudai?
zuva ranhasi ndaswera ndigere zvangu nokuti izuva rezororo. Ndandichitori namatare ndaitori zvangu nawo okuti kamwe kamwana kangu kasikana kakangopuwavo mimba nomwe munhu. Ndonyaya ndaswera nayo.
Aiwa, pakanaka.
Saka mukwasha uyu mamu mamutema pakuru.
Ndangomutini kuti kodzero dzokuti utaure neni pane zvandangopawo zviviri zviga zviviri zvitatu ndanditaura zvangu zvikuru namai vacho. Ndangovapa zviga zviviri zvitatu kuti kana muda kutiwirirane zvino mundofanira kuzadzisa makadai makadai.
Handiti.
Kuti hana yangu isunungukewo.
Musarwa.
Zviro akurwa akurwa kuya kuya munoziva kuti takasiyira mbwa dzinonhuwisana muswe padzinosangana.
Vagumbonasi
dai vateteka. Sorry zvenyu kupinda munyaya dzepolitics but ndandisingadi.
Taurei
bato riri kupikisa rina baba vamonzora ngavazive kuti ndo vanhu vokutanga vezctu uyezve vanhu vakadzidza kana muchingotora ivo vachiti takahwina kwesu maexed akaenda papi. Ngavazive izvozvo nokuti ava pavakatanga kuti izvo hurumende haifani kugazeta mari yavanhu vashandi veindastry side vanogenerata mari ngavataurirane nava vanosevenzera. Ini I was one of the VCTU people. Ndo pavakatogara vauraya vachizama kuti vapinde pavandoda kuti vagozoti kotsosa nhasi. Baba vamugabe vakavati izvo you are free and fair to for your to form your own opposition party. Nhasi uno vakutitemesa musoro nezvinhu zvisina tsarukano yese.
Aiwa. Tinotenda chaizvo nhasi mamboti setsa ipo panapa muve nezuva rakanaka vagumbo.
Ndinotenda zvikuru.
Baba e. Ndirikuzoti tine mumwe muteereri zvakare regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muutana wamabvudza ndiri kuno kuBotswana kuFrancis Town.
Taurai tinzwi.
Ndinokutendai zvikuru istation yandinoteerera usiku nemasikati. Baba uri kutaura handizi kuti ndewe kumusha kupiwo wakana wachitaura zvaanotaura izvozvezvo. Ngavazive zvaanotaura vane vana vari kutaura kuti vakarwarodza nhasi vachazvara vana mangwana. Vachada upenyu hwakanaka. Kana baba vachitadza kuvaka foundation yakanaka pavana vavo ngavarege kutaura zvinhu zvisina kururama pamberi pevamwe varume. Kana kuona Monzora vakafundiswa nawo Mugabe vakamboona Mugabe ari kufundisa Monzora.
Aiwa regai tichibva ipapo nekuti ava vauyewo vachitaura pfungwa dzavo, imimi chitauraiwo dzenyu dzamuri kuda panyaya iri mudandaro iyi. Tombosiya kola nekuti vagumbo vanogona kunge vane zvavo zvavanga vari kutaura, asi ngatichiregei kuti tirwisane. Chitaura
yenyuendesa yamberi tofanira kufundisana.
Saka ngataurei zvinoendesa nyaya
mberi. Pana Mugabe kana birthday yacho yaisingafaniri kuwapo. Haitombofaniri kuwapo zvachose, haimbofaniri kuwa holiday. I don't know kuti vai vakaisa holiday munhu asisi panzvimbo yacho.
Sei muri kudaro?
Because mukatarisa upenyu hwatiinawo zvese kushata kwazvakaita izvozvo ndiye akapa kufundisa kuna president aripo iko zvino izvi. Ndiye ari kuteerwa nzira yake yaakaita. Yaasina kugadzira zvakanaka. Dai Mugabe akagadzira nzira nyika ino zvakanaka, vana Munangagwa vanodai kutonga zvakanaka. Saka Munangagwa history yainayo yekuti apinde mupolitics ndeya Mugabe. That's why ari kuteera munzira yaMugabe, but he doesn't have vision yemangwana yaiitwawo nababa vake. Nhasi unotenzi tine holiday kuti ndi president wedu, president wei. They should know kuti Zimbabwe iri kunzi Rhodesia, tanga tiri 1-1 nepound. which is the highest currency in the world. For 37 years, takafika to zero. There is no sense. Takutenga chingwa $1 kana $2. $1 $2 in the whole world. Hakuna chingwa chakatengwa $2. We are the highest petrol in the world. President, no mira pa radio kuti ndakwiza petrol. Iyo pana minister we energy. Sure. Murume wandirwadziso. Ndi atindipinde muchirongo.
Pana maini kuvari kutsansisi Marvelous, you allowed that guy to badmouth ZCT. You let this guy defend them too. Saka mune vari kukuti imi mazva muri kutaura zvakanaka. Ipapo panapa hatina divi ratinotema takarerekera tikona Tanita C. Dube ari kupano.
That's why madam tisikufarirai. Asi ndakudza kuti ndinoteerera station iyo usiku nemasikati. Every 6 o'clock in the morning and 7 o'clock manheru ndinenge ndiri pa studio 7. And I see zuva rangu rekutanga kutaura pa studio 7. Munyika imomomo vanhu vemuZimbabwe vana vese vakaberekwa after 1980 havazi history yeZimbabwe. Vanoziva history from 1980 kusvika nhasi. Ko kumasure kwakuinei vana vedu havachaziva. Vana vedu havachaziva vana sekuru vanga variko after 1980, before 1980 nendawa yemunhu wani. Marune, ngativake nyika yedu. Ngatirege kutuka vamwe vari kuita maopposition. Nekuti mudiki. Mwana mudiki unotonga unogona kudzora munhu mukuru akurasika. Kana wachiziva kumisha kwangu kuti mhosva inotanga pamwana muduku ichizoenda kwakuru zvazvinoreva ngavazive kana vari mashona.
Aiwa, manyatsotipa pfungwa dzenyu. Tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka madam.
Bye-bye, PJ.
Mlaleli lapo kati khuluma ngomunye kade eke wakhuluma esithinte ngocingo esehurungwe awakade khanya esekela umnumzana Robert Mugabe. Yikho ke abantu sebevuke ngolaka ukuthi kumele angakhulumi njalo. But ukhululekile ukuthi la yakhulu aphe umbono wakhe. Njalo thina njenge Studio 7 siyamelanga cele. Asisekeli ZANPF, asisekeli iMMDC, asisekeli lutho kwezombusazwe. Sime njengo ngabantu abamelele izifiso zabantu ukuthi bazikhulumele bona ngokwabo abakufisayo. Nxa ukuthi bafisa ukusekela umnumzana Robert Mugabe, ukusekela umnumzana Mnangagwa, kukibo lokho. Thina akula lutho esingakwenza. Linake nxa njalo lisekela abamabandla aphikisayo kukini njalo njalo asilawo amandla ukuthi siliyalise ukuthi lisekele umnumzana Mnangagwa kumbe lisekele uChamisa kumbe lisekele uMakhupe kumbe lisekele bani wonke ozokombuswazi. Thina sime phakathi laphakathi sinika icele lonke imbono yabo.
Ndirikuona regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu pari zvino PJ. Pane vazhinji vari pano vari kuda kuti tivafonere uyezve vari kutaura pfungwa dzavo. Vazhinji pana Talita TC Dube ari kuti ndifonerei abvaisa namba dzake anenge ari paBritain apo. Ari kuda kufonerwa. And then pana BT Shows ari pano, Disciple Madanire ari pano zvakare. Pane vazhinji vari pano PJ vari kutaura pfungwa dzavo. Asi sekutaura kwauri kuita pano tinotema tisina kwatakarerekera. Saka munhu anouya achitaurawo pfungwa dzake uyezve toda kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Pasava nevanokandirana makobvu kana matete. Disciple Madanire ari kuti hanzi tinokutendai Studio 7 for not being politically biased. Aiwa, tinotendawo imimi, asi pindai muchirongwa ndechenyu nekuti tinoda kuti muuye pano muchitaura zvamuri kufunga imi chatisingakurudzire chese kunyombana. Sekutaura kwandaita Talita TC Dube anga anesu kubvira patatanga, ndinoshuvira kuti tichavabata kuitira kuti vaite sei vapindewo muchirongwa vataure pfungwa dzavo. Mainiko, kana muchido kupinda muchirongwa, nyorai namba dzenyu tibva takufonerai muuye pano mutaurewo pfungwa dzenyu. Mainiko, ndinovaona vachishare kakawanda chaizvo malive feed edu yeStudio 7. Tinokutendai. Uyezve tinoona vachiuya pano vachiyananisa zvinenge zviri kuitika panapa. Saka tinokutendai kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Nhasi tiri kutarisa isu zuva ranhasi iro rakatarwa nehurumende seholiday, kana kuti zuva rezororo, apo vari munyika vari kurangarira zuva rekuzvarwa kwava Robert Mugabe. Uyezve rakabva ratonzi Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Asi vamwe PJ vanga vari kushora kuti sei rakanzi Youth Day. Rakadii kupuwa rimwe zita? Ameno tunopa unofipa.
Tinofanira kutondera ndechekuti zita zuva iri rakatanga richinzi 21st February Movement. Apo vechidiki vezanu PF vai korokotedza vamugabe vachicherechedza kana kujabulela lelo langa lokuzala kwamongameli Robert Mugabe. Iko ke laqala vele kungabasa khulayo kungabantwana bezikolo ababebuya besenza imbukiso yabo ku 21st February Movement. Iko ke kwathi ngokuya kwezikhathi base becabanga ukuthi nanana balinanze leli langa bahloniphe umongameli Robert Mugabe ngokulipha ibizo lokuthi National Youth Day, Robert Mugabe National Youth Day, kundana lelanga lakhe lokuzalwa. Kodwa ke kwaqala kuyi 21st February Movement.
Ayichokwa DPJ taiwaona vakapfeka maskafa ready 21st February kuchitwa mabiko kwakasiyana siyana. Asi tine muteereri, regai tiende kwavari. Hallo muteereri. Hallo caller. Muteereri, hamene ndofunga vachiri kuuya. But regai timboona panapa clockwise. Hallo caller, makadi henyu. Hallo.
Tiripo makadi henyu.
Tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Hallo.
Muri kupi mukwasha, tiri kutaura nani?
Ya, Nyika Mutema, ndiri ku Pretoria at Citizen.
Taurai tinzwi.
Ya, ini ndoda kukorokotedza President Robert Mugabe. Chirungu chotaurwa muno musomo chakatosiyana zvachose nezvedzimwe nyika. Takadzidza zvinoda kwakomberedza Robert Mugabe. Sandinovaronzedza vane mazuva akawanda mukati mekurarama kwavo.
Ko, panyaya yemari yakaturwa navamangunjika nezuro munoionawo sei?
Ya, panyaya yemari inini kana seni zvangu ndinotofara zvikuru kwazvo kuti vamangunjika vakaita zvinhu zvakanaka. Nyika yedu yoga chete ndiyo yoga chete isina karenzi. Saka zvinhu zvakanaka kuti Zimbabwe ive nemari yayo. Kana tinge tichizourudza zvedu kana anga vhalu yacho iyo hazvina basa, asi tine tseduwo. Sandozvinofaira zvokachetezve. Iyo nzira yavakafunga iye kuti paite kuti pata mutero vanhu vapedza votendesa mari. Zvino zviriai tiri plani yakanaka iyo kuti mari idzokere bank ko kuvarabizet. Nokuti handimona kuti vanoti kana vachinge yasvika 10,000 yotoa kubhengi nobhengiwa. Zviri right izvozvo. Ndiko kuti mari igone kucirculata. Mari ikaramba iri muvanhu inovibva uye haina zvainoshanda. Nyika iramba ichingoshota zvunhu mari yakavibva mugomba kana kuti mumba momunhu. Saka vakaita sistemu iya yakanaka kuti ichaita kuti mari idzokere kubhengi uye mari icirculate zvinhu zvimire zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai nemaonero enyu, muve nezuva rakanaka. Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. He's saying that he welcomes the Reserve Bank Governor John Mangunjika, what he did yesterday, and he also wishes the former President Robert Mugabe a happy birthday, because he says he feels that he literally educated the people that were under him when he was the president. He says when Zimbabweans speak English, people can understand them because they're educated. So he says that's a takeaway that he has.
Yeah, all the people that are praising him are praising him for the educational policies that he had since the independence. But later on, they are saying he overstayed his welcome.
Chinzwa izvataurwa napana pamadanire Farai Hans, ndokumbirawo if possible Studio 7 kuti mufonere the former president His Excellency Robert Gabriel Mugabe angotaurawo please 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 tirikuda kumbonzwa izwi ravo. Ah, tishaedza zvedasi parizvino ndofunga izvezvi vari mumabiko ekutaona mapicture akawanda chaizvo nasi vanga vane mhuri dzavo vanga vane ivo nevana vavo nevazukuru vari kumba kwavo kuBlue Roof saka parizvino ndofunga vari pamabiko asi madanire farai ari kuti ndasuwa izwi rava Mugabe.
Tichatry kuti tinge tichivawana. Siyalamukela kuhlelo kulo mlalelo khona nokuthula.
Yebo, linjani?
Hayi nyaphila, kunjani?
Hayi siphilile.
Hey. Uthi sikuthi ndeye ngocingo ungaphi kwelizwe?
Ngokubulawayo eCountry Park.
Yebo phela. Ah, ngowesifazane wawuqala ongenileyo kuhlelo lwethu lalamhlanje. Siyabonga. Siyakwamukela ngenjabulo. Indaba ezimbili ezisibetheyo. Udaba lwekhefu leli ele Robert Mugabe National Youth Day ulibona njani?
Siyabonga ukuthi bamkhumbule laye umdala njengoba wayengumongameli wethu sineke sikhuluma okuningi ngakho kodwa siyabonga. Akunento esingayitho siyathakazelela lathi sijoyine.
Sithi abe le mpilo yende. Ikanti ke kudaba lolo olokwethulwa kwemali kwembiko yezibopho zemali i-monetary policy yethulwe izolo ngosibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka. Uyayizwisisa na i-monetary policy ukuthi vele ilethani esambeni?
Angizange ngaba lethuba lokuyilalela bengibambekile kwezinye indawo kodwa ngibalisisile nje okunye okuthiyeneyo lokuthiyeneyo. I-monetary policy leyi ephumileyo izolo ayisincedi lutho njengabahlali bezimbabwe ngithi kumbe phakathi komphakathi. Engikunanzeleleyo ukuthi nxa sokukhulunywa ngokuthi ibhondi selisiba ngama-RTGS kutho ukuthi asisela mali esilayo. Ukhumbula ngemuva kumbeni kuma-2008 abantu ababesebenzile baba lamapenseni emabhenki bathengisa ama-properties lani imali yakhini ngama-issues bengasaphathanga lutho. That means lakhathesi njengoba sebesithi imali esetshenzwe ngabantu labasezileyo emabhenki isiphenduka isisiba ngama-1, 2, 3 or 4 as compared to US dollar. Kutho ukuthi siyasiharasa kakhulu especially njengathi umama singabo umama abakhangele izimili phela obaba abasebenza kodwa yithi sikhangele izimili sithenga ama-grocery badala ama-fees ama-renti lakho konke okuthiyeneyo. Kutho ukuthi na kule 4 bond usine 1 US dollar or futhi lali 1 US dollar langikhona alikho. So mna mbona ngana ukuthi nedisi ngalithu njengabahlali bezimbabwe.
Ukhuthazani-ke ukuthi ngabe kuyenziwa? Abanye ngabathi ngabe kuyasetshenziswa irandi lakwele South Africa, abanye njalo besithi ibhondi nothi kalihambe kusetshenziswe lona idola leMelika kuphela kungasetshenziswa ezinye izimali. Kumbe njalo abanye besithi galiphenduke idola leZimbabwe singaba lelizwe elinjani elingela mali yayo?
Yona imali yethu siyayifuna kodwa sikhangelele isimo esikiso khathesi ukuthi sizoyithola njani sisehlule kumentela esilakho. Nxa kungenzakala basikhulumele kumbe labomakhelwane sibe lalo irandi for 10 billion besalungisisa ngoba isimo asinandanga sibili. Ngoba lingacabanga ukuthi uvuka usuyemsebenzini kumbuhola 400 US dollar kunzima kakhulu kusiphatha kuyasinindezela kuyasehlula but asilamandla ukuthi singenzani. Siyakhulekela nje ukuthi naye uNkulunkulu uyabaphathisa ama-leaders ethu asicabangele.
Mcebo bani-ke ongalinika uhulumende nga nxa bethe bakubuza bathi Nkosazana nokuthula akusinike icebo ukuthi senze?
yacela ukuthi bakukhulumele labo makhelwane sisebenzise kumbe iRand ngoba inola kathesi kukhanya kuyehlula kube njengakuqala lapha sibe sasebenzisa iRand kungakabuyi US dollar besasidingela elinye icebo esingaliyenza ukuze lathi siphile ube kwazi ukuthi nxa usebenzile at the end of the day la wenza something.
Hayi sibongile kakhulu asiswami ungabingelela ababili abathathu njengoba usitholile ithuba lokuthi lawo ungene emoyeni.
Ngithanda ukubingelela imuli yami, ngibingelela lezizalwane zonke nje zeZimbabwe lani khona ngapho elisiphathele umsakazo. Mina nginginokuphila ngiyi-candidate yezapho kuwathi 28 kuma-elections abuyayo. Ngiphila kubalaleli, ngicela limvotele, livotele omama ukuze bathuthukise isizwe seZimbabwe.
Oh, nguwe unokuthula Ndlovu engike ngakhuluma lawe ngaphambilini.
Yebo, nginokuthula Ndlovu.
Yeah. Wena akabe usichazisele ukuthi ungenile ke ufuna ke ungena kumncintiswano wokuthi umele uward 28. Kuhamba njani ke lapho?
Siya emanating court kusasa ngisese aspiring candidate kuthithi sizabakwazi kusasa i-training candidate lapho kuyikuthi lami kufisa ukusebenziselana labantu be-Country Party ukuze sithuthukise u-Country Party wethu ongelammeli okhona khathesi. Mina ngifisa ukusebenzisana laba zezakhamizi ze-Country Party sonke sakhe u-Country Party.
Ubalethela nguquko bani ehlukene la labanye abantu abafuna ukuncintisa ehlukene la lo kade khona khathesi?
Mhlawumbe ngeke ngithi ukuthi ehlukene la lo kade khona ngoba kade ngakasebenzi, kodwa ngithi njengami mina okokuqala ukuthi sithuthukise u-Country Party. Ziningi izinto ezingenzakaliyo esifisa zenzakali. Kuyukuthi ngifisa ukusebenza la ma-section wonke jikelele akhona e-Country Park. Ukulwisana sila ma-swedi adubukayo, asila migwaqo elungileyo. Ziningi izinto ezenzakalayo e-Country Park esingazilungisisa okokuthi khathesi besingelayo osimeleyo. Njengoba ukhansela wethu wayekhona kazange asebenze kuwaphanga wadlula emhlabeni, ngiyafisa mina ukuthi nxa ngingena sizosebenzisana lezakhamizi zonke ukuze sithuthukise u-Country Park. Ngisithunywa sabo, konke abakufuna ngikwenze ngizohamba ngiyebamela e-Chambers.
Hayi sibongile kakhulu. Nginkosikazi Ndlovu kumbe nguMandlovu?
Nginkosikazi Ndlovu.
Nginkosikazi Ndlovu. Hey, ikosikazi likaNdlovu. Ulibuyelela ngelihle nginkosikazi Ndlovu.
Hayi siyabonga.
Hayi kulungile. Marvelous. That was Mrs. Nokuthula Ndlovu. She wants to register to be nominated to contest the Ward 28 in the Bulawayo Council elections because that position has been left vacant because of the death of the councillor who was there. So the nomination court is sitting tomorrow, and she wishes to contest as a representative of ZAPU
very in Country Park.
Yeah.
Very interesting. To all those that are on our Facebook, varipano pa Facebook page, yeshona ndambona network iri kumboenda ichidona. Tinokumbira riregero rasi, tinokutendai mese, pana baba BT is sure nevanga vatindifonerei asi nhare dzenyu, but ndirikunzwa kuti nguva yedu yadyikanana. Saka tinokumbira riregero kune vese vanga vatadza kupinda muchirongo, asi tatiri kukuonai. Thank you very much to all those that actually made it to the show and for contributing, and we hope that we'll meet again next week. Panopa Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night.
And I'm Praxedes Jeremiah. And I'm Praxedes Jeremiah. Thanking you all who participated in our program today. Sithanda kuthatha leli thuba lokuthi sibonge bonke abanelise kungena kuhlelo lwethu lalamhlanje, lalabo akade besisekela bebukele enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Lisilandele njalo ngivikelisayo. Oselivalelisa, I'm Praxedes Jeremiah.